Ini ndini mafalesi mplanganya huye ndichiti hei no misuro ye na uzedu zanasi mufuro kubvumbi 23-2018. Hurumende youmba matare achatonga nyaya ze mirishonga munyaya dzezve matongerwo enyika munguva yesarudzo. Vatsigiri vezano PF voratidzira pamuzinda webato iri vachiratidza kusafara nezviri kuitwa mukusarudza vachamirira bato musarudzo dzemaprimary. Vagari vekwachiyadzwa voratidzira vachiti havasi kufara neuori huri kuitwa nehurumende mukucherwa kwemangoda. Vana mukoti vange vachiramwa mabasa vodzokera kumabasa asi vamwe vazhinji vari kushanda zvishoma zvishoma. Murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti vachirimo mukurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League kunyangwe hazvo vakarohwa 1-0 neCapes United nezuro. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemakurukota ehurumende ari kuenda kunze kwenyika kuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimusi munyika nekupa Zimbabwe zvikwereti. Izvi zviri kuunza shanduro here munyika? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080-15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa mabiko akaitwa imo muno muAmerica nemugovera uyezve nekuuya kwazodwa wabantu imo muno muAmerica. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.